ezvesine takanga tichiobserva maelections kwachiundura constituency paweekend yapfuura inoyi. Takanga takadeploya pamastations akati o, uyezve takanga tine vamwe vedu vanga vari kufamba vachiongorora zvakachiitwa papolling station yega yega. Muongorori yatakaita takaona kuti izvo zveki ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga ratakashandiswa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregister after maelections e2013. Ongorori yedu iri kuratidza kuti mashandisirwo emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambirwo esarudzo, nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarozi aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzechiso dzakafanana, zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Ko, panyaya yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Edu yetinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti vezeki havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwa yekuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa voters roll itsva iyo ichange ichishandiswa pamaelections ari kutevera. Saka tinokurudzira kuti zeki ishande nechimbi chimbi kuti voters roll iroro ringe riripo. Poitawo voter education yekuti mumwe nomumwe arega kuvhota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolling stations itsika inofanira kuti ipere.